Vashara muepwe tinhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. Vamunanga gwavati bato ravo rezanu PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafektori mumatunhu nezvimwe zvakadaro. Vamunanga gwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa murod kwete, anotoenda pakarod maanenge aenda munenge muna magesi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo vegeo special team yaprofesa Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako sendiyo yava yako, yava nhaka yako, wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiyira vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avamunangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Jacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiriri, anova futi akaenda kuLiberation, anova anoziva hadisp yataiva naye nevarungu, kwakusina ivo vatinoti malisa enhingi yedzimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuuya kwataita tinotsigira urongwa hune huchitaurwa nehurumende ichitungamirwa nababa na Dr. E.D. Mnangagwa.
Zvichakadai vamunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemabuy elections pamwe nesarudzo dzemumaprovhinsi ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa hafe akatonga munyika vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanikwa uri kuvatongi, vatongi ndimakaungana pano vesisi avapo nokuti havatongi. Kune vakafunga kuti vanoziva kuti nokuti kuZambia pane pati iriko yeachilema yakapinda ikoko, saka vokuno mwise mudenga anzi zvazvaita kuZambia zvakuya vokuno. Regai ndikuudzei nyaya iyi, indai hama dzangu, muvudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno muHarare achinda China anotanga kusvika, neari muno anoenda kuna State House weopposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndo vanodecida kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atiri kufamba ari kuti ngaapinda hake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patiri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare malocal authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitira kuti 2023 election mukomana apinde.
Vachitaura pamusangano wezanu PF uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe ziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezuro kuMozambique kwakare kuti vavake fektori yesimbi kumanhizi pamwe neimwe ichange ichiita zvegasi kuBuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negasi uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo dzema by-elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuro neMDCT yava Douglas Monzora pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!